Zimbabwe yaiswa pakategori yedestination isiri attractive kumainvestors anoda kuuya kumining sector. Ongororo ndakaita petaita maresearch zedu takaona kuti pane zvinhu zviviri zviri kunyanya kuvhiringidza kuti mining sector yedu isaita attractive kumainvestors.
Ndezvipi zvinhu zvinafundo mungatsanangura?
Sekutanga ndechekuti mataxes anochajwa nehurumende kumining sector akawanda. Kuzvanda ndakaita anosvika 15 anochajiwa kumamining sectors. Saka mataxes aya chimwe chinozonesa chekuti anonga achibhadharwa kumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Muzvina bhizimisi anonga ari mumining sector anopedza nguva zhinji chaiyo echida kuita comply nemastatutory obligations aya zvokanganisa basa. Pamusoro pezvo zvakare zvekuti kuwanda kwawo mataxes aya anonga akutiita magupa ari kusveta ropa yaatingati kutora profit yemining company.
Saka poitwa sei?
Anoda kuti mamwe acho abviswe, mamwe anonga aripo anoenda kumapazi ehurumende sana Minerals Marketing Corporation. Unonga wasikanzwisi kuti vanofanira kupuwa sei mataxes iwayo nekuti havana service yavanonga vachipa. Saka zvinobva zvakanganisa mafambiro ebusiness ara mining sector. Zvimwe zvakare ndechekuti mitemo inogara ichichinjwa-chinjwa maregulations.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Nhasi yonzi makubhadhara export tax kana muchitengesa maminerals anonga asiri processed kana kuti mangwana asi zvakaitwa lithium yabvano kuexportwa nekuti muri kutengesa maraw materials. Apa investor anonga akauya asina kuudzwa kuti anofanira kuita value addition ozongoudzwa ati apakati pebasa. Saka izvozvo kunyange zvakanaka kuti tiite value addition, tinofanira kuudza mainvestors in advance kuti kuno kuZimbabwe tinoda value addition, hatibvumidzi vanozviexporta vasiri kuita value add. Pane kuti munhu ari pakati pebasa kuti chimirai, zvinokanganisa futi chimiro chenyika nemaonerwo atinoitwa kunze maringe nemapolicies edu.